Papa, dakaita chiti dona mai, yangwebe kuretiyo wakati nzwai. Oh, hii, tokipa zunenge zvanaka usati kanganwe. Doda simba chiti tondisa chikore, mina mato yesi kunesikate. Mama musati kanganwe, yewe. Iko shino kuti islogani yaenda nembiri. Kuti mukuru mbira uchura ya chindire kai ndi kare danyora we. Choki uya enda nenyika, pakwira mhendo akadzika, biri hombe kune akatizika, ini ndainyadzisa, asi ndodadisa. Zvinhu zvacho zviri paviri, nekai ndabuda munyaviri, ndotoshaya kuti ndodini, vakunditevera vazhinji, ndakazvitarisa pagirazi, asimboenderani. Chandiri zviningadiwa nani ndoratidzika semunhu wepazasi mapanzi woti oh gosh anotipa focus manzi yake haikuvadzi ine ota zvoita sezvatora choki uya enda nenyika pakwira mhendo akadzika biri hombe kune akatizika ini ndainyadzisa Asi ndodadisa Papa, ndakaita chiti dzona mai Nangwebe kuretiyo wakati nzwai Oh, hii Tokipa zvinenge zvanaka usati kanganwe Ndoda simba chiti dzondisa chikore Mina mato yesi kunesikate Mama musati kanganwe Ewe Iko zvino kuti Islogani yaenda nembiri Kuti mukuru mbira uchura ya chindire kai ndi kare ndanyora we. Choki uya enda nenyika. Pakwira mhendo akadzika. Biri hombe kune akatizika. Ini ndainyadzisa. Asi ndodaenda buda munyaviri. Ndotoshaya kuti ndodini. Vakunditevera vazhinji. Ndakazvitarisa pagirazi. Zvimboenderani, chandiri zviningadiwa nani ndoratidzika semunhu wepazasi mapanzi woti oh gosh anotipa focus manzi yake haikuvadzi ine ota zvoita sezvadzora choki uya enda nenyika pakwira mhendo akadzika biri hombe kune akatizika Ini ndainyadzisa, asi ndodadisa.